Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2025. Makateerera kuStudio 7 nevinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzonetsekana nekuti vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara havana mukana wakakura wekurarama muZimbabwe nenyaya yekushaya zvikwanisiro.
Zvakachenjedza zvechakatanga tine maexperiensi atakawanda over the last 15 years nyaya yemaelections zaanichibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona kuJuly 31 zvatofanira kugadza kutanga nevoters roll.
Vakawanda munyika vorangarira Mushakabvu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe dzimwe nyika pasi rose dziri kucherechedza zuva revana vanorwara nedenda regomarara kana kuti International Childhood Cancer Day mangwana, Zimbabwe yaita urongwa uhu nhasi paine kurudziro yekuti hurumende iise zvikwanisiro muzvipatara nechinangwa chekukwidza mukana wekurarama pavana vanenge vabatwa nedenda iri kubva pazvikamu gumi nezviviri pari zvino kusvika pazvikamu matanhatu kubva muzana muna 2013. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 pamhemberero dzaitwa Harare nhasi, chiremba wegomarara muvana pediatric oncologist zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe Dr. Patience Kuona vati zuva ranhasi rakakosha pakuparadzira ruzivo kuruzhinji rwekuti chirwere chegomarara chinobatawo vana vadiki uye kuti vanofanira kuenda navo kuzvipatara nekukasika. Vanoti zvinosuwisa kuti vazhinji vachiri kufunga kuti chirwere chegomarara hachibate vana vadiki.
Kana tichiita zvakadaiso zvinoita kuti vanhu vakawanda vazive kuti vana vanogona kuita cancer.
Dr. Kuona vaenderera mberi vachiti pane vana vanenge vabatwa nechirwere chegomarara zvikamu makumi maviri kubva muzana chete ndivo vanorarama nekuti vabereki vevana ava vakawanda vanenge vasina mari.
Tinoshandisa mamwe maxray yatinoshandisa kurapa cancer yatinoti radiation therapy. Zvinoda equipment iri inodhura.
Nyanzvi munyaya dzekurapa gomarara muvana pachipatara cheparinyatwa zvakare vari kutungamira chirongwa cheglobal initiative for childhood cancer icho chiri kutungamirirwa neWorld Health Organization nebazi rezveutano Dr. Lois Hlatshwayo vati nhasi chaiye vaparura waro wekuti vana vane denda iri vanorapwa sei uye kuti ringabatwe sei risati rakomba zvinowedzera mukana wekuti vararame.
Kana zvatadaro machances yedu yekuti mwana anoita zvakanaka anowedzera.
Vatiwo gomarara rinowanzobata vana nderemuropa.
Kune cancer yeropa yatinoti acute leukemia, kwoita cancer yeicho yatinoti renal cancer wound tumor, and then kwoitazve cancer yemuziso inonzi retinoblastoma, kwe cancer yemubrain inonzi brain cancer, brain tumors, ne cancer inotanga matinoti malymph nodes mushona, malymph nodes yatinoti lymphoma.
Mumwe wechidiki akakwanisa kurapwa chirwere ichi fadzai Tanyaradzwa Manana anoti nekuda kwekushaya akatozobatsirwawo nesangano reKids Can kuti arapwe pachipatara cheparirenyatwa.
Maomererwo achaiitwa akafanana nekuonekwa kwepamuviri unopera vhudzi, zvakare pane kakuti vamwe vako vanenge vachi vasingazokwanise kubudirira mutreatment iyi.
Fadzai uyo ave nemakore manomwe kubva arapwa ave kubatsira vamwe vana vane chirwere chegomarara achishanda nesangano reKids Can mushure mekupedza zvidzidzo zvake zvemagariro evanhu kana kuti social work paUniversity of Zimbabwe. Mupilo neparenyatwa ndizvo zvipatara chete zvehurumende zvinorapa chirwere chegomarara, asi mishonga yekurapa chirwere ichi inonetsa kuwana. Asi vachitaura nhasi vange vakamirira munyori mubazi rezveutano Dr. Aspect Maunganidze Valingala vachi hurumende iri kuedza zvose zvainokwanisa kuunganidza mari yekutenga michina nemishonga yekurapa zvirwere zvakaita sezvegomarara, ichiunganidza mari nekuburikidza nemitero wakaita seweshuga. Vatiwo danho rakatorwa neAmerica rekumbomira kubatsira dzimwe nyika ravasvinudzawo vatsvage dzimwe nzira dzekuzvimiririra. Sangano reKids Can rinokurudzirawo vabereki kuenda nevana kuti vandoongororwa denda regomarara kuti vakwanise kurapwa nana mazvikokota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vabatana nhasi kurangarira mushakabvu Morgan Richard Tsvangirai gamba rekurwira kodzero dzevanhu vakashaya muswa 14 kukadzi 2018 kuSouth Africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Chakachenjedza chakatanga. Tine maexperiences atakawanda over the last 15 years nyaya maelection dzaani chibira. Saka pane zvinhu zvatakatoona paJuly 31 zvatofanira kugadzira. Kutanga nevoters roll, kutanga nenyaya yekuti mafuja nemapurisa vanopindira here rimwe election, kutanga nenyaya yekuti mazishe nemasabhuku vanotinha here vanhu. Zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe before the next election.
VaRichard Morgan Tsvangirai vakavamba bato rinopikisa munyika reMovement for Democratic Change muna 1999 mushure mekunge vatungamira sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vari munyori mukuru. Muna 2008, vatsvangirai vakakunda mushakabvu vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika, asi havana kuzosvitsa mavhoti aidiwa. Vakazobuda musarudzo dzechipiri kana kuti run-off, sezvo vatsigiri vavo vakawanda vakange vopondwa nevanofungidzirwa kuti vasori, mauto nevatsigiri veZANU-PF. Izvi zvakazopa kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa, vachibva vave mutungamiri wehurumende. Mudzimai wavatsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai, vati murume wavo aive nerudo.
Vatsvangirai vakaita what he was called to do. Vanhu ngavavarangarire nezvakanaka zvese zvavakavaitira. I always say Vatsvangirai was a very loving man. That's why he vakafa on a Valentine's Day.
Munin'ina wavatsvangirai vamanasi Tsvangirai vati rufu rwamukoma wavo rwakarwadza vakawanda.
Haizi nyaya yefamily. Tirangarira vatsvangirai tinoona kuti vanhu tasvika zuva rakadai vanhu vanobatikana chaizvo kuti dai murume uyu akawana mukana wekuti ambotungamirira Zimbabwe.
Vaive mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati mushakabvu aive munhu akashinga airwira utongo hwejekerere.
Vatsvangirai tinovarangarira nenyaya yekuti vakashanda Zimbabwe kuti iite utongo hwejekerere. Ro vakatungamira nyaya yekuti tive nebumbiro remutemo ratinaro nhasi, nekuti ivo vari muhurumende ndovaitungamira ministry yataiti Ministry of Constitutional Affairs aitungamirwa naadvocate Eric Matinenga. Iyoyo ministry ndiyo yakakwanisa kutungamira kuti pave nebumbiro remutemo ra2013 ikatungamira nyaya yereferendum ya2013 kuti tiite utongo hwejekerere huri pasi pemuri rebumbiro remutemo uwa vakuda kuvhiringwani vamwe varikuda kuti vamunangagwa vachikore bumbiro remutemo aita utungamiri unopfuura kusvika na 2030.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora avo vakashanda nemushakabvu vatsvangirai vanoti mufi akabatanidza vakawanda.
Vatsvangirai vakatisiyira runyararo. Tinoona kuti muna 2008 pawakahwina election paya vanhu vakarohwa, vanhu vakaurayiwa. Isu kuMDC takarasikirwa nevanhu vakasvika kuma300. Asi vatsvangirai vakatarisa zvido zvevanhu naveZimbabwe vakapinda muhurumende yemubatanidzwa kuitira kuti vagoonza runyararo kutanga, vagogadzirisa matambudziko ezveupfumi uyezve pagonyorwa bumbiro remutemo renyika.
Wechidiki akashandawo navatsvangirai vaLove More Chinoputsa vatiwo
aiva munhu aikurudzira vechidiki kuti vari vanhu vanogona kuzvimiririra uye vari vanhu vanogona kutaura pfungwa dzavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaShem Kanguni vanoti veruzhinji havafi vakakanganwa huchi nemukaka zvavanoti zvakaunzwa navatsvangirai mushure mekupinda muhurumende yemubatanidzwa.
Takatanga kuona mashopa akuzara, mota dzakuzara, fuel yakuuya, ndozvinhu zvatakaita nemachallenge nazvo panguva iyoyo.
Vatsvangirai vakambopinda mutsaona yemumugwagwa yakaipisisa iyo yakauraya mudzimai wavo wekutanga amai Susan Tsvangirai muna 2009. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, tinokuzivisai kuti mave kukwanisa kubata VOA Shona pa WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona patinokupai link ye WhatsApp channel yedu. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuenderera mberi vachiita musangano kuAddis Ababa, Ethiopia, wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th Ordinary Session. Dingindira regore rino rakanangana nekuti nyika dzemuAfrica dzipuwe muripo pamusana pekuti kune vamwe vanhu vemuAfrica vakatorwa muAfrica vachiendeswa kunze vachibatwa senhapwa kana kuti Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kumusangano uyu kuri kutarisirwawo kuti kusarudzwe sachigaro weAfrican Commission mutsva sezvo vaMusa Mahamat vekuChad vave kusiyawo basa nekuti makore avo ekutungamira akwana. Sezvo ushe huri madzoro, chigaro ichi chave kuenda kunyika dzekumawirira kweAfrica. Vari kukwikwidzana vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kuJibuti vaMuhammad Ali Yusuf, vaimbova mutungamiri wehurumende yeKenya vaRaila Odinga, uye vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Madagascar vaRichard Diamandrato. Mukuziya nezvemusangano uyu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO.
Utungamiriri weAfrica uri kusangana muAddis and tinofungidzira kuti agenda inofanira kuve yekudzokera kudindindira yedecade rapera kuchitomisa sei hondo silencing the guns, because clearly hatina kukwanisa kunyaradza futi muregion rino reAfrica. So DRC has to be a key priority. Situation dzefunana Somalia, Eritrea, Ethiopia, zvese izvi zvinoda kuti Africa ibude iine chisungo chakasimba chekutitomisa sei hondo.
Sei kubatana kwakakosha?
Nekuti hatigoni kufunga development tisina kutanga taumba nyaya dzerunyararo. But izvozvo zviri kuitika panguva yekuti Africa iri kufanira kuzvitarisa yosumuka, kana kutiya kwatingati kuraiza as Africa, especially given zvatiri kunzwa zviri kubva kuna President Trump. Zvinotiudza kuti Africa iri yega, hakuna mesaya achazouya wedza kuaid kana kuti rubatsiro runobva kune dzimwe nyika runogona kutibetsera. And patinonegosieta nevanhu tofanira kutanga kuziva tofanira kunegosieta as a block, takabatana seAfrica tiine chisungo chimwe chete. Tikadaro tinogona kutorwa serious nevamwe vanhu vakaita sana Trump. Otherwise vanoramba vachiti isolator.
Ko, tikatarisawo dingindira regore rino rakanangana nekuti Africa ipiwe mari kana kuti hatingati mareparations semuripo wekutapwa kwanga kwakaitwa vanhu vemuAfrica kana kuti slavery uyeyo nenyaya yekumbopambwa kwanga kwakaitwa nyika dzemuAfrica, munoona izvi zvichibudirira?
Ndofungidzira kuti discussion inofanira kuramba iri pa table, inofanira kumeka sure kuti haingori discussion chete iri kuitika at the level yeleadership yedu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vamujodzi mutandiri vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Southern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vanoti zvakakosha kuti vanhu vasateedzere vamwe asi kugutsikana nezviripo uye zvavanenge vaitirwa kana kusaitirwa nevadikani vavo pazuva rino reValentine's Day. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Zuva iri rakakosha sei uyezve tinoona vamwe vari kubva vaora moyo kana vasina kuwana chavari kupiwa. Imi munotii kune vakateerera pari zvino?
Vakakaucha tikatarisa kumashure pane nguva yati isusuwo takatanga kuindoo Valentine tivasikanawo ndokuzororwawo ichingoripo zvisikatova nagogo ingoripo tichaisiyawo ingoripo mumwe anobati kana zvirizvo zvanga zvakaumbwa kubva kwavo kuti vane kauta yekuselebreta Valentine musi waanoshaya kuiona anotabva kubvisa kuti chiigaitika. Then kune vamwewo vekuti maybe vanenge vachangopinda mudzimba vari kutanga kucerebretawo zvirizvi kana havana nguva yakanyanya vachizvicerebreta. Matorera vanozviita akasiyanawo nevavo vaicerebreta kwenguva yakareba. But ndaini kokurudzira madzimai ndichiti Valentine whether ukashayiwa kupiwa gift musi iwoyo haikona kuzvitarisira pasi nekuti hauna gift bhoza vamwe vanobva vatoshayiwa kana self love chaiyo nekuti haana kuratidzwa rudo rwemaruva haana kuratidzwa rudo rwepresent iye pachaka haachatozvide pachake kana kuti akutosvikira asina mufaro nekuti haana chaawana. Taingokurudzira madzimai kuti kuwana kuri kusiyana nguva ine imwe tiri mumwaka yakasiyana tinenge tiri masizon akasiyana.
Pane vamwe vanenge vari kutarisa padandemutande resocial media vachiona zviri kuitirwa vamwe, kune ivavo vobva vagodoka moyo, kune ivavo munoti chii?
Kune vanoora moyo ndinongoti musaora moyo, there is hope for the future. Stay open to love. Pane murimwe gore munhu anokwanisawo kana kuti dzimwe nguva idzi musofutini wacho wadarika unogona kutongoona wasurprisewa nekuda kwekuti pamwe munhu anenge azviwanawo zvikwanisiro azviwanawo marizoti. Saka vanhu ngavasaora moyo because rudo harusi rwemutumbu chete chete uye zvakare rinogona kutouya wakarivara. Saka sometimes ingori nyaya yatingoti chizvitarisa wozvikurudzira wozvitaura wega kuti no rimwe zuva ndo zvangu.
Mutungamiri wesangano rebuilding godly marriages and families mfundisi Lucia Gunguo vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vanonzi vaendeswa kuchipatara sezvo vari kurwara nechikosoro chinonetsa kupera kana kuti bronchitis. Kwemakore maviri adarika vange vachingorapwa vachienda muchipatara vachibuda. Pope Francis vave nemakore makumi masere nemasere uye vakatanga kutungamira kereke yeRoman Catholic muna 2013. Mashoko anotevera anotaridza maonero ehurumende yeAmerica amunoverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gwaro rechokwadi chiripo rakaburiswa nemuzinda weWhite House rakatsanangura kuti hurumende yeSouth Africa mazuva mashoma adarika yakapasisa mutemo weLand Expropriation Act uyo unoibvumidza kutora pasina muripo midziyo yezvizvarwa zvinenge zvisingafarirwi uye kusarura madzinza madiki emapoka evatorwa. Mukupindura chiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unomisa America kupa rubatsiro kuSouth Africa kana yakaenderera mberi ichitsigira vanoita zvakaipa pasi rose uye ichibvumirana nekurwiswa nechisimba kwevarimi vashoma vasina mhosva. Gwaro recho kwa diri, rakaenderera mberi richitsanangura. Rakati America ichagadzira urongwa hwekugarisa patsva sevapoteri, vanhu vashoma vasingafarirwi muSouth Africa, vanosarurwa nekuda kwerudzi rwavo. Gwaro iri rakati South Africa ine nhoroondo yekutora matanho anopikisana neAmerica nevamwe vayo. Rakati mwedzi miviri chete mushure mekurwiswa kweIsrael nemagandanga musi waGumi Guru 7, South Africa yakapomera Israel kwete Hamas mhosva yekuponda mudare reInternational Court of Justice. South Africa yakasimbisawo hukama neIran iyo inotsigira hugandanga pasi rose. Gwaro rechokwadi iri rakati uku ichitsigira hugandanga nehutongi hweudzvanyiriri kune dzimwe nyika. South Africa iri kutyora kodzero dzevanhu kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakagadza mitemo isingaverengeki yakanangana nekuparadza mikana yakaenzana mumabasa, mudzidzo uye mumabhizimusi. Pamusoro pezvo, mashoko eruvengo nezviito zvehurumende zvakakuchidzira mhirizhonga kuvaridzi veminda verudzi rusingafarirwi. Gwaro iri rakati, makore apfuura hurumende yeSouth Africa yakaparadza zvikwata zvaizvipira kudzivirira varimi vekumaruva ichifuratira kurwiswa kwemapurazi kwaiitika. Urongwa hwavaTrump hwekutungamidza America mberi hunosanganisira kuzvipira kukodzero dzevanhu. Sekutaura kwavakaita, vaTrump vakati South Africa iri kutora minda uye kubata mamwe mapoka evanhu zvakashata zvikuru, vachiti vachange vachimisa mari yose kuSouth Africa mune remangwana kusvika ongororo izere yemamiriro ezvinhu yapera. Gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika vaMarco Rubio vakajekesa padande mutande reX kuti havasi kuzopinda mumusangano weG20 uchaitwa muJohannesburg kuSouth Africa. Vakati South Africa iri kuita zvakaipa zvikuru kubvuta zvinhu zvevanhu, uku ichishandisa G20 kukurudzira kubatana, kuenzana nekuchengetedzeka. Nemune mamwe mashoko, vaRubio vakati basa ravo nderekutungamidza mberi zvido zvenyika yeAmerica, kwete kutambisa mari yemitero kana kusimudzira vanopikisa America. VaTrump vari kutumira mashoko akajeka kune vanokanganisa vari pasi rose nevanoshungurudza, vachiti pane muripo wekubhadhara kana uchityora kodzero dzevanhu.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSouth Africa, maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yekuti tibonzwa kubva kuvateereri vedu.
Halo paStudio 7, maswera sei, ndangoti panyaya yageza iyi. Ko mapurisa aisire statement paTwitter achitadza kungoenda kumba kwageza iyi kungono musunga. Kuri kuti vari kutya nevari kushandiswa but vari kutya. Samson chauke kuharare pamana.
Pakadi paStudio 7, ini ndiri mutipu C akakwana. Ndiri wakandotsigira chamisa opposition party. But parizvino ndiri kumbomhanya nageza. Geza, mira, mira. Vachiwenga mukasirira munangagwa vaenda 2020-30 aripo manyura. Mira ina geza vachiwenga.
Murise vana Jonga, mashoko a Runesi Geza ho veteran. Mashoko a akataurwa, mataurira rakati akataura iri nyika yakaita sana America kana kuti Britain kana nedzimwe nyika dzino respecta ma rule of laws. Aiva munangagwa vakato stepa tawo. Kozvikana kaona uchitaurwa nemunhu ari mumba mako kutaura kuti pakakonwa pakati nepakati nepakati unofanira kuzvinzwisisa must attend the day kuti ano izvindakaresva wapa.
Studio 7, Studio 7, mangwanani vashamarari vose veStudio 7 vanotipa nhau dzinotapira uye dziri dzechokwadi. Mubvunzo wangu uri panava munangagwa kuti izvozvi nhasi kwadonha bhazi rekwaAben Connect rinoenda kuHarare radonhera pabhubhi pakafa vanhu, vamwe vakakuvara zvakanyanyisisa. Ko zvikopokopo zvedu zviya zvamakati tatenga zvikopokopo zvizokuitirai maambulenzi zviri kupi? Nekuti vanhu vapedza maybe about 7 hours vangori pasina kana chikopokopo 1 chasvika.
Tinotenda vateereri vakwanisa kupa pfungwa dzavo.
Was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesondorino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi achiri kusimukira achiimba musambo wesungura Trust Chimombe.
Mimanzie magitare ndakaitanga ndiri mwana takakura pamba pandakazvarirwa nevabereki vangu pamba paikura pachingorira radio saka taizwa baba vachiridza system tazvida vomboridza vana dembo vachiridza chi music ya takasungura chinhu chakauya mumusoro mangu zvakanyanya
vabereki vaiti kudii mukomana achitanga zvemagitare
vabereki vangu inini havana kana kumboita problem nazvo nekuti chakanga chiri chinhu chaiva varaidzwa ndiri pamba chero zvandairidza zvaisanyasa kuburitsika zvakanaka panguva iyoyo asi vaitoona ndikaridzaridza nichivaridziraridzira Reona mai vachinyatsosekerera. Panguva inenge iripo baba paya paya ndikaridzaridza mudzara dzangu dzaibva dzafara kuti ah mufana wangu ari kunakidza.
Ruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova
music yangu inini nharaunda pari zvino yava kuitambira nekuona direction rekuri kuenda music paholiday yandabva iyoyi ndanga ndiri mumusha pamashops patakakurira tichitambira ndakafara zvikuru zvizhinji nekuti vakanga vari kutoridza type yemusic yangu ndikafara ndikaona kuti ano nharaunda yangu yanditambira
matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
semachallenges akawanda atinosangana nawo muindustry like kushocherwa nemagitare dzimwe nguva mukana chaiwo kuzoenda kuma studios dzimwe nguva kuzowanawo ma studios anenge akati chipei nenhau yekuti mari dzedu dzinenge dziri shomawo saka unozongoenda pane imwe studio dzimwe nguva maband members angu ndiye kunonga nongapo
vanodawo mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata munoenda kuyoutube yangu yakanyorwa nzi Trust Chimombe ndiriko ikoko musubscriber Facebook ndiripo futi zvakare Trust Chimombe munondibata pa WhatsApp ndiripo munobata ipapo 0648652268 South African Rage ndiri muno South Africa ndokwatinenge tiri saka music yangu inini ndinongokumbirawo kuti dai yafamba muruzhinji
nhasi was a Friday chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timborova magitare
simudariro ndoda kuti ndibude nekasongo kanonzi hondo dzegondo ndinoperera muchadenga
Mange makaterera kambo kanonzi hondo yegondo kakaimbwa na Trust Chimombe anga achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7 Trust anga ari kuJohannesburg South Africa. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi apo Ivans achange achitaura nemi nezvemamiriro akaita zvirimwa muminda. Vamwe varimi vari kuti vachakohwa pakuru asi vamwe vachiti inzara takariba sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare vakawanda vorangarira mushakabu Morgan Tsvangirai. African Union yoenderera mberi nemusangano wepagore kuEthiopia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Tabo Kancube munhau dzeIsindebele.
Sokuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 Nhlolanja 2025 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba uTsvangirai kusuka kwakhe wagquma umfana esesimbiza kade sithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa.
Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo.
Ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo. Singazithi lo mnyaka emnyeni njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi kancane asomatheku engenye into zingantshintsha.
Inkokheli ye-African Union iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisisa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika, impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamoyo Morgan Tsvangirai besithi watshiya ibandla leMDCT ezandleni eziqondileyo. UTsvangirai wabhubhela esibhedlela kweleSouth Africa mhlaka 14 Zibandlela 2018 wayekhokela ibandla leMDCT. Abanye abaphikisayo bathi umnumzana Nelson Chamisa wangena esikhundleni sikaTsvangirai wenza izimanga kwezombusazwe. Kodwa kulabanye njalo abathi wahluthuna umbuso ngendlela eyaphose yabhidliza ibandla leli elagcina lidabuke phakathi. Kambe abantu bamkhumbula ngani uTsvangirai? Abanye abaphikisayo bathi kunengi akwenzayo esaphila loba okunye kwakhona sekwachabalala. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Solani Moyo okubandla le-TCC.
Nxa umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuthiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu. Ubaba uTsvangirai ukusuka kwakhe wagruma umfana esesimbiza kade sithi ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa. Watshiya uAdvocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebelokhu enguthe weyouth behamba bonke ekhangela ukuthi umuntu omdala usebenza njani. Then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uTsvangirai lapho khona alale ngokuthula ngoba wasebenza. Ngiyake ngithande ivesi u2 Timoteyu 4 verse 7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalela emqhele kulo ozayenza njengami. So ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uTsvangirai othiyayo kuNelson Chamisa.
Ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapho kukhanye ngoba abaphikisayo vela kusemaninginiki. Ngaphendula sithi bo.
Angeke ngithi kona sebebaniki-niki. Mina engikwazi ukuthi la kuTsvangirai esekhona izana yayikwenza sawina election 2008. Kwaba khona 2005 kanye kwaba le spilt futhi izano isiloku isebenza. Izano ngumsebenza wokubani lokhu idilize opposing party. But okungithokozisayo ukuthi kona kunjalo uNelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibone ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonye. So ngile themba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uTsvangirai watshiya indoda yamadoda.
Lo ngumnumzana Solani Moyo ilunga lebandla leTCC obexoxa loGibbs Dubois Studio 7 eGobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malakhe Nkomo okubandla leZanu PF.
I-opposition onavele ngayo ilokhu khotsheli bayo. And awusezunxa udlala ibhora wena ungahlohlwa susithi ngendaba yokuthi lwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo bona fanele babe le ndlela ukuthi bala ma-structures abo balokuhloniphana kwabo balobukhokheli babo obuqinile nxa ibandla liqinile ambonti ungaba lokudileka uTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana naye yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ubukhokheli bakhe ngeza ngalikona ngaphakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma wazi uthini i-CCC yadilizwa izanu. So nxa abantu bekhuluma njalo lingathini ngakhona?
Hayi izayidiliza kanjani? Izanu mpela izadiliza kanjani? Ungakhela ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda wena kuyibona vele wenzeni. Nxa umuzi oqinileyo uyadilika kanjani? So ibandla lezanu mpela lizadiliza i-CCC kumbe i-MPC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele kube lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So uthenze ukuthi khona ngaze badizwa izamthetho senze ukuthi ngama libandla elingaqinanga elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathini ngakho?
Into yakhona yaphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics ikakhulu laba abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezamtiyo. Bezwa kuthiwa liyakapula. Khathi ukukapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezamtiyezi libe lakho ukukhokhela abantu abapulazi bathethe balamapulazi emamayeni abantu balamamayeni ungakhangela yonke into ofanti ibhenefithise umuntu ulayo bona babuya belendlela okuselihlale kakhulu uxhumane lapha xhumane ebukhokhele selihlale kakhulu selikhulile kodwa lilani lina what policy do you have what ideology do you have in the political party abana kuqo ngoba yiphathi njeokuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nakukudla nothi kukhokhelayo
abantu bayabuza ukuthi khonokho ngathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology laba
uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi nanye ephathini enje kuvele kulo mthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabukwazi ukuthi leli guma ngosisoklokani ngelo abantu bakhona bathe akukhululwa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana imithetho laba sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lilibandla lina okuyikho elinako elingathi kuyalibumba lingabantu bezimbabwe njengokuthi loba mna ngisuka emathebele ngapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyiko bethu.
Mnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 SOS Likofan eMathebeleland South. Inkokheli ye-African Union egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa iqhuba umhlangano omkhulu kwele-Ethiopia okuzahlolisisa isimo somnotho wezwekazi le-Afrika impi yomvukela kwele-DRC lokunye. Umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Justice for Africans and People of African Descent through Reparations kuqhutshwa umhlangano lo ngesikhathi abahlamuki be-M23 besidlamahabula kwele-DRC lapho asebehluthune idolobho legoma njalo besithi bazahluthuma na ezinye izigaba. Ukuhlaselwa lidaba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe.
Yinjwayelo ukuhlangana enyakeni bahlala behlangana bekhuluma bexoxa kodwa ngazinandelele izimpi vele ezazivele zikhona ngama-1990 ngama-2000 e-South Sudan, e-Sudan, Ogaden, e-Desert, DRC impi zakhona azazipheli kutho ukuthi ekuhlanganeni kwabo lapha akulanto ezishayo ephumayo singazithi leyo minyaka eminyenye njengoba sokulaba umongameli abatsha abangathi bancane asomachegu eminyenye izinto zingantshintshwa kodwa vele asisoze zikhangelele ukuthi inhlanganiso ye-AU labomongameli laba be-Afrika ababhidiza ilungelo likazulu kungaphuma lutho hhayi asiyathemba lapha.
Ye, siyabona ukuthi kona ngale e-DRC kule mpi esabeka kakhulu umnumzana kumbe ngithi umongameli Paul Kagame kuzobuya umongameli Felix Tshisekedi labanye-ke abaguqela umongameli Cyril Ramaphosa kungani kuloku lwisana okunye okuthize pho bangakuphozisa njani khonokhu kona ngale emhlanganweni lo?
Ye, na kwabehlula behlangana nje
njengama neighbors ngikhuluma ngakho angiboni ukuthi nxa sele pressure eEthiopia ye omongameli bayifika ningi kodwa phela inkinga yokuthi into yakhona eyenza kube lempi into engakhulunywayo ayikalungisisi yikho sicabanga ukuthi engenye amabutho e-African Union yo angathunyelwa khona ukuthi bevikela uzulu ama-civilian kodwa angiboni ukuthi nxa i-Uganda le-Rwanda bengakavumi ukuthi yobasekela M23 nxa uTshisekedi engavumi ukuthi nguyo obhiliza ilungelo lamatutsi asegoma angiboni ukuthi kungaba nento engalungisiswa lapha empoto.
Ye, siyabona ke nxa sikhuluma ngokagame lo Yoweri Museveni ngabantu abalalo bonke phela bebambisana ku-NRA so ukuthi kumele phela ukuthi nga yibo phela bazibambe esidukwini khonapho njengoba sithi ukuthi enxa kumele bona baqale bevume phela.
Ya, liqiniso phela ukuthi bona bobabili bavikela ilungelo lamathuthi asengxeleni le-Uganda i-Rwanda le-DRC leli ayisiyoqiniso. Iqiniso yokuthi ye kungabe kunjalo ukuthi uTshisekedi khulume ngathika uTshisekedi ngala mandla okubusa egoma endaweni yakhona lena kodwa iqiniso ukuthi ama-minerals into ezigejwayo eziningi kakhulu okuthi i-Uganda le-Rwanda bayabe bephila ngakho yikho ngisithi mina nxa kungakhulunywa ngeqiniso lapha lokhu sokutshengisela ukuthi sokufanele kube lama-sanctions kathesi ukuthi ilizwe linye ngalinye elihambisa amabutho e-DRC engabuzwanga kakube lama-sanctions.
Lo ngumnumzana Rejoyce Ngwenya kwinhlanganiso we-Coalition for Market and Liberal Solutions obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 SRN. Kulabalimi abathi lonyaka balakho ukuthola isivuno esiphezulu ngenxa yokuna kwezulu elinengi kube labanye njalo abakhala ngokusolakala kwezulu okwamaviki amathathu kulinyanga abathi izilimo bese sitsha emasimini kusanda kuna izulu elinengi kwezinye izabelo. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uDakamela.
Lathi sike sabona kungathi kufuna ukuba kubi nje kancane kodwa sibona nje izulu leli selithelana kulesikhathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu besengathi lihambile especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga but ngezulu leli eselithelakuya sokungathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokusitsha khona kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabelebele seziyabo sogaba and millet bona kibo kungcono vele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevuna ukuthile so kuyakhuthazeke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezinye indawo ukuthi kubo-region ama-regions ethu lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili kodwa sifokase kulokho ukuthi izulu lingaze lingathi lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu kodwa siyathola sivunile kancane.
Ye, siyabona lapha-ke nduna Dakamela ukuthi khona kokukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawothi lokunye kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho vele?
Abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani kodwa batshengiswa ukuthi umumbu isithole esimhlophe sihle angazi ukuthi uba wawesikhathi se-colonialism wakwekwini but abantu basebeluze i-interest bazitshele ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho buwayo kwabadla futhi i-social status but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikwade ukugcina imizimba yabo kahle yikwade ukubaqinisa so they want to abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke so mbona ngathi iyona le i-interest yokuthi umumbu omnandi ubube emhlophe yemnandi bese bekhosha ukuthi lokhana yikho okusakhayo yikho okusigcinayo zanda zothi these days ezibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhana ama-small grains so mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuya abantu baprioritiza kakhulu nomumbu instead of ama-small grains ngoba bathanda isitshwalo esimhlophe ukudlula lesi esimnyama.
Lapha lizo induna uDakamela exoxa lo-Gibbs Dube Studio 7 esenkayi. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ebambisana lomnumzana Elon Musk bathi bazasusa emsebenzini izisebenzi eziningi kwenzela ukusebenzisa ngemfanelo imali kahulumente. Kodwa abamele izisebenzi bathi akuqondanga okwenziwa ngababili laba. Kuzaqhutshwa umhlangano omkhulu kusasa oyiMunich Security Conference kwele Germany ngesikhathi kule mpi kwele Ukraine, Sudan, DRC, lezwekazi le Middle East. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump usefakele umthethwandaba weInternational Criminal Court, ICC, izijeziso zenotho phezu kokwethesa izizalwane zaseMelika lezakwele Israel amacala ngaphandle kwezizathu ezilohlonzi. Kumlayo asanda kusayina, uTrump uthe izijeziso lezi zigoqela ukuthathelwa kweziphathamandla ze-ICC, impahla lenotho yazo lokwalelwa ukungena kwele Melika ndawonye lamalunga emideni yazo. Owakuqala ojeziswe yiMelika phansi komlayo kaTrump ngumtshutshisi we-International Criminal Court, umnumzana Karim Khan. Ngolwezi ku-2024, i-ICC yethula isiqondiso esigunyaza ukuboshwa komholi kahulumende wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, kanye lowaye ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela, umnumzana Yoav Gallant, isithi badala amacala angavunyelwayo empini eseGaza eyaphehlwa ikuhlaselwa kwe-Israel yiHamas ngenyanga kamfumfu ngo-2023. Kumlayo wakhe, uTrump uthe ukwetheswa kukaNetanyahu loGallant amacala akulasizathu esilohlonzi, futhi uthe ikuhlukuluzwa nje abakwenziwa yi-ICC. Uthe ele Melika lele Israel kakaze awunanze lumthethwandaba. Phezu kwalokho, uTrump uthe amazwe omabili ayadlondlobala ngombuso okhululekileyo, futhi uthi amabutho awo ayayilandela imithetho ephathelane lokuqhutshwa kwempi. uTrump uthe ukwenza kwe-ICC kungumzekeliso oyingozi, ofaka amabutho eMelika engozini enkulu ngokwenza kube lula ukuthi abotshwe kumbe ahlukuluzwe. Wengeze wathi lokhu kweyisa eleMelika njengelizwe elizimeleyo, futhi kuphazamisa inhlelo zokuvikela ilizwe lezokudlelana kweMelika lamanye amazwe agoqela i-Israel. Umongameli Trump uthe njalo umthetho weMelika uvikela amabutho aleli lizwe kanye lawamazwe angabangane balo ukuthi etheswe amacala ngomthethwandaba womhlaba ongananzwa yiMelika. EleMelika liqhubeka lizimisele ekuthini kumele abantu bathonisiswe ngezenzo zabo, lokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele, kutsho umongameli Trump. Kodwa uthi i-ICC kanye lalabo abayingxenye yesivumelwano esasungula linkantolo eRome kumele bahloniphe isinqumo seMelika lesamanye amazwe esokungafuni ukuthi izizalwane zawo zithonisiswe yi-ICC nxa kunakanelwa ukuthi zidale amacala.
Le yimibono kahulumende weMelika. Namuhla lusuku lwezithandani ole Valentine's Day, usithengeleni isithanda sakho abantu abaningi bathengela izithanda zabo amaluba kumbe okunye okuthiyeneyo. Baningi eZimbabwe bathi balunanza kakhulu usuku lolu besithi luqakathekisa impilo yabathandanayo. Soku isikhathi sokuza imibono yenu lena balaleli ve Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Hayi man, hayi bantu bezani. Hayi mani ningathi bantu bezani ngoba izani ifika ningi. Bantu bakamnangakho kathi akeli ngitshele kathi mina. Kathi democracy kathi kimi kuyini? Into okuthiwa i-democracy yikusupport umnangakho ngoba wonke umuntu okukhuluma against umnangakho wasokumela abotshwe, sokumela adingelwe amacala abotshwe. Hayi mani, yekela nje into eliyenzayo le liyayangisa mani. Ajayangisa lina bantu bakamnangakho. In this case yini engama-culprits okumele libotshwe? Yini elifuna ukuthi nje constitution? Abantu abathi constitution ayingatshintshwa ngifuna ukubabopha. Uyazi ukuthi you are confused. Ukukhuluma lolokhu uzene ngapha komalapha.
Ngiyalibingelela lonke basakazi baka Studio 7. Kuyamangaza esikubonayo kusenzeka elizweni ukuthi laba abalombono ongahambisani nomongameli sibathola sebedingwa nzima, sebegijinyiswa. Kodwa laba abama egcekeni bethi phambili ngomongameli ukuthi engaphumi, kodwa bona abayenzwa lutho. Ugeza usedingwa manje ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso elimsulwa ngempela futhi esihambisana nalo thina siyizwe ngoba ukhuluma iqiniso kodwa sengumuntu omubi. Libona iqiniso ukuthi alifuneke elizweni lakithi.
Studio 7 ngiyabingelela ngegama lenkosi. Ngilapha nje imayila seHillbridge eJohannesburg. Umuntu engumsura kakhulu nguye lo wabathi uzengezojabanga. Ngumuntu osidalela yonke inkemenkeme yendaba le. Umanje usethulani ngumuntu odinga into angayiboniyo. Nampa bayachokola onkomo, omalaka inkomo bayachokola. La ikhohlwa ukuthi laphana e-West, e-Turn of e-West laphana, ulamashopu laphana, ima-building amaningi. Ucabanga sikwazi ukuthi wemba igolide, uyatshontsha igolide leliyana la uvusa amashopu. Khona la kusazombhedeka, anti kusacatshile manje, yabalokhu ebhizi ehlukumeza abanye baphendulela intando. Yabo ngeke utsho ukuthi lindebele ifuna ukuthi ebabophise ngomnankakho, kuyezala kuye.
Studio 7 linjani khona ngapho basakazi abahle nabalaleli mazimbabwe amahle linjani lonke izindawo zonke zamazwe njengoba nasihlupheka kanje sigcwala amazwe wonke lawa sihlutshwa yizanu abantu uma bekhuluma bangathi umnankagwa uma bethi umnankagwa abanye abezanu babona bazobona ngathi bona ba-right umnankagwa nguye o-wrong kanti izanu sigoqele bonke sithi iZanu PF mayiphume esikhundleni. Kungaphuma iZanu PF sizohlala kahle mazimbabweni amahle, singathi umnankakho ngoku laba abanye bazobona ngathi bona bayenza kahle, umnankakho nguye ongayenzi kahle. IZanu PF yiyo ebulala ilizwe, sithwele nzima lapha sihlapha sihlala lapha lapha amazwe namazwe lapha sidilela sibizwa ngeziphepheli sibizwa ngama-foreign ngenxa yeZanu PF. Abantu basuka eZimbabwe besiya kwamanye amazwe bahamba besihle ezindlini ngenxa yeZanu PF.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuhlelo Woza Friday kuleviki sinomculi wakobulawayo umkhokheli Mkhululi Mangaba ohamba ngegama lezomculo elithi Pastor Black Sheep. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvand.
Umkhokheli njengoba lesikhathi ecula kodwa engacindezele umculo wakhe. Kodwa ke kukhona asekuphekile okutsha asiphathele khona.
Kwezomcula bangibiza ngokuthi uPastor Black Sheep. Ibizo ke engasinika lona. Lona leli ibizo nathi likhombetha okuningi. Malicubungula ukuthi ngisize ngalo lisho kuningi lona ngokwalo ibizo linalelo. Ngaluculwa ngo-2008. Ziningi zengoma esengizishayile nengoma esengizirekhodile ukusukela phela kwenhlanhla. Lezo ngoma zikagcwale ebantwini, angingazikhiphi mina estudio lokhu ezikhona estudio.
Black Sheep uthi akacabanga ukuthi umculo wakhe engawufaka kusiphi isibaya kwezomculo.
Ngingabize igama engathi yilo leli gama, engathi ingoma zami mhlawumbe i-house music, mhlawumbe i-hip hop, mhlawumbe imbaqanga, kangingabe ngalolelo kodwa mina ngwami angifuni ukuthi nje ngizicategorize wonke izinto fakele imikhubelo yokuthi hhayi ngicula lo mculo ngicula lokhu engitshelwa ngumoya wami lalokhu engumonayo
sibhalela abaphansi incwadi kubandelise kwanda kunandi sibhalela abaphansi incwadi kugandelise kwanda kunandi
Boge Pastor Flagship, okunika intshukuntshu okuqumbaqumba ukuthi ucule ngubani.
Yabazali bami, ibona sibili who have inspired me ngoba bakholele etalenteni lami lokuthi ngikhona ukucula. Xa sengikhangela ama-artisti asehambele luhambo phambi kwami, ngathi uNavumo Majayivana, they inspired me, Oliver Mtukudzi, they inspire me, the way they create their songs. It's amazing, Paul Matahire, there are a lot of artists that have inspired me locally and internationally.
One madman once said, are you free or are you dumb?
Umkhokheli uthi usebenzele omunye ekuphekeli umculo wakhe lanxa ungakatholakali kumakhasi okuzilibazisa oBlack Sheep ucela uxhaso.
Ncedisa umfowethu, he's my producer and he's also the one making the beats for me, mastering everything. Yena ngothunga naye sithungamelani siziba sisebenza sise Candy Ice Records. Yes, khonapho kubulawayo. Ngesikhathi esifitshane ngizabona nje uPastor Blake Sheep on social media angles, ngabe sengikhona uFacebook, ngizabe ngikhona uInstagram.
Umkhokheli Mkhululi Mangaba ocula ngegama lakhe lithi Blake Sheep ebizelayo kuhlelo Woza Woza Friday. Sibe nempelasonto emnandi, igama lami ngezwa Jesus Bani.
Yenakho ilungelo kazwami ilungelo kenakho ilungelo kazwami ilungelo kenakho ilungelo kazwami
uEzra Jesus Vanda obexoxa lapha nalomculi wakobulawayo uPastor Blake Sheep. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa labalimi ngesivuno esikhangelelweyo lonyaka. Singekehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abaphikisayo bathakazelela imisebenzi kamuyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngalolu suku ngo-2018. Okwa namhlanje umulile eZimbabwe esengqiba lapha sisithi lisale olivalelisayo ngudaba kancane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.